Mukuru wechipatara ichi vakolet maviri vanoti vakamanikidzwa kuvhara maodzi evarume nemadzimai evanorwara kana kuti medical wards pamwe nemaodzi evarume nemadzimai evanorwara nezvinoonekwa kana kuti surgical wards nekuda kwekuramwa mabasa kwana mukoti vanosvika mazana matatu. Vamawire vanoti varwere vose vakaiswa muwadhi yemadzimai ari kutarisira kusununguka sedanho rekuti varapwe nana mukoti vashoma varipo.
Tinangoti chokwadi kuti manesi edu vakajoina industrial action nemande tine matrons vari pabasa, vamwe maassistant in charge vari pabasa zvakare, koita tine mastudent midwives vari kutibatsira together with the senior student nurses, and we are working under the supervision of my senior nurses. So that we are going to manage to complete the chain part of the team, the department that we are going to manage as well. We are going to now, and as you know, we wish this Chinese word we are going to some patients to our own home.
Vamawire vanoti kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka pachipatara, vanoti havasati vafirwa nevanhu zvine chekuita nekurama mabasa kwana mukoti.
Hakusati asanganisana nerufu vatingati vakonzerwa nestrike iyoyi. So situation yedu pachinoi provincial hospital.
Vamwe varwere vakaburiswa muchipatara vari kushora danho ravana mukoti rekurama mabasa vachisiya vanhu vachirwara muchipatara. Mumwe murwere asina kuda kunomwa nezita anoti vana mukoti havafanirwe kukoshesa mari kudarika upenyu hwevanhu.
Nyika tinoraramika sei kana vasingakoshesi utano hwevanhu? Nemhaka yekuti mari iri kumashure, tese tese vanhu munyika muno hamusi kushandira zvinozivikanwa. So ivo vari kukoshesa mari sei? Ivo vari anda hurumende, vari maworkers ehurumende, zviri kumbofamba sei?
VaGibbon Somondo, avo vanobva kumangura vatora baba vavo vaburitswa muchipatara vasina kunyatsopora. Vasomondo vanoti hurumende navana mukoti vanofanirwa kuwirirana nekuti varwere vasina mhosva ndivo vanofa.
Vanofanira kuti vawirirane naemployer wavo bcause pakupedzisira ka anosafa ipatient aringari toti ari innocent bcause health is the best thing. Tano ndochinchokutaaaomboitaa.
Vamawire vanoti pari zvino havana uwandu hwevana mukoti vari kudzidzira basa vari kuyamura muwadhi yakasanganiswa varwere. Varwere vakawanda vari kuburiswa vasina kupora vari kudzokera kumba uko vanoti vanogona kufa sezvo vasina mari yekuenda kunorapwa nana chiremba vakazvimiririra. Vana mukoti vakatanga kukanda mapadza avo pasi nezuro vachiti hurumende yakavanyepera kuti ichagadzirisa zvinhu asi iyo pasina chairi kuita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.